vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaunhasi muHarare vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvesarudzo muTCCC vaIan Makone vati vari kutarisira kuti mavhiki maviri vanenge vapedza kutsvaga vachamirira bato iri.
Process yedu yecandidate selection inenge iri community based ichatanga iyo nemanominations atinogamuchira kubva kuvanhu kumacitizens nemastakeholders izvo zvinoitwa musi wa 5 April.
Vawedzerwa vachiti mazita achadomwa achagamuchirwa neindependent candidate selection panel iyo vati bato iri richange richidoma munguva shoma inotevera. VaMakone vatiwo pachabuda vanhu vanodarika mumwe chete bato iri richagara pasi vanhu votaurirana nekuongorora kuti anokodzera ndiani, asi vachiti pachazenge paine komiti yakazvimirira ichatambira zvichemo.
Kune umwe anenge aine zvitsumo zvake, tine process, tine komiti inonzi grievance handling komiti ichazenge ichigamuchira makomplaini iwayo yoongorora zvimwe zvine zvavanokwanisa kubva vagadzirisa vachigadzirisa zvavanenge vatadza vanozvizvipidzawo kumusoro kucitizen national assembly kuichizoongorora zvakada.
Vachitaurawo pamusangano mumwe chete vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato iri vaGift Australosis vati nharaunda dzichadoma vachamirira bato iri kusanganisira mutungamiriri webato.
Nomination yedu ichatanga kunominata vanhu vada kutimirira kukazuru mudare reparamende uye vada kutimirira vari mutungamiri wedu weTCCC. Saka muchaona kuti pakufamba kweprocess yedu tichange tichitotaura nemacitizen kuti vataure zvavari kuona, vataure kuti ivo vari kunominata ane kuti atimirire kukanzuru, atimirire kuparlamend uye anotimirira ari mutungamiri wenyika ya presidential candidate.
Vawedzero vachiti bato ravo richanyatsoongorora kuona kuti vanhu vane chimiro chakanaka munharaunda uye vanodiwa neruzhinji ndivo vachamirira bato musarudzo dzegore rino. Varamba kuti pane vachagadzwa zvechisimba vachiti vanhu vese vachabva kuvanhu. Bato reTCCC ratiwo riri kuramba richishishikana zvikuru nekuramba kwemumiriri wezengeza West muparamende vaJobs kana vari mujeri kuChikurubhi vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirishonga, asi vari kuramba mhosva iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Bekezela Gumbo vaudza Studio 7 kuti nzira yatorwa neTCCC inzira ichaona vemunharaunda vachitungamirirwa nevanhu vavanoda.
Nzira iyi yasarudzwa neTCCC inzira yagara iripo muAfrica yekuti macommunities vanhu vemunharaunda vanoproducea munhu wavo anovatungamirira, so that vanhu ivavo ndivo vanenge vane masimba ekubvisa kuti chibvisa munhu iyeye ekumusetera magoals and conditions, plus vanhu vemunharaunda ndivo vanoziva munhu anonyatsokuita basa. Vanhu vari kumusorosoro uku havazivi zviri kuitika pasi.
Asi kusarudza vatungamiriri nenzira iri kuitwa neTCCC kwashoropodzwa zvakanyanya nenhengo yebato reZANPF. Vataura ikandishaya avo vachange vachizomirira bato reZANPF kuEpworth North.
Yavaroda kutoita ndoinonzi imposition of candidates. Hakuna chinhu chinonzi taita kuwirirana kwevanhu vari mucommunity nekuti vanhu munomwane mafungiro ake. Nzira imwe chete yekuziva zvinoda vanhu zvisina kumbunyikidzana ndeyekuti mwana umwe avhote pake ega muchivande murunyararo.
Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamafufu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.